away.
Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu gunyana 18 2019. Makateerera Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini dini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ngatirambei tichiti kana pasina Peter hapana kushanda. Sezve ndakambotaura nezuro, I think it's much easier to produce one person than to try to convince everybody here to go to work.
Vana chiremba navana mukoti vanoenderera mberi nekusaenda kumabasa vachiti havasi kuzodzokera kumabasa kudzamara vakafano bada chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei wavanikwa vari vapenyu. Utano hwevanhu vanoshandisa zvipatara zvehurumende wave parumana nzombe nekuda kwekusavapo kwavana chiremba navana mukoti avo vari kurangwa mabasa.
Vanhu mahekopita inda from blue roof ndokunozoitwa decision yekuti vari kuenda pari, pavanozita pronounce the decision yekuti vari kuenda pari.
Mutumbi wevaimbo wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe watakurwa kubva kumusha kwavo kwaZvimba uchiendeswa kuHarare kumba kwavo kuBlue Roof paine kunetsana mumhuri panyaya yekuti mutumbi uyu uchachengeterwa kupi usati waradzikwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vana chiremba navana mukoti nhasi vapinda mumigwagwa muHarare vachiti havasi kuzodzokera kumabasa kudzamara vakafano bata chigaro chemutungamiri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei vabudiswa muupambwa. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vana chiremba navana mukoti vanga vachidarika mazana matatu varatidzira muHarare nhasi vachiti havasi kufara nekupambwa kwakaitwa vamagombei vachiti havasi kuzodzokera kubasa kana vamagombei vasina kuburitswa muupambwa. Vamwe vanga vari pakati pevaratidziri ava vanosanganisira hama dzavamagombei idzo dzaratidza kushushikana zvikuru nekupambwa kwakaitwa hama yavo nemugovera nevari kufungidzirwa kuti vasori. Baba vavamagombei vaHeri Magombei vati mhuri yavo yose iri kushushikana mupfungwa kubva pakapambwa mwana wavo uye vane tarisiro yekuwana mwana wavo ari mupenyu.
Tiri kurwadziwa zvakanyanya nekuda kwenyaya yekushayikwa kwaPeter. Saka kana tichikuonai muchitimirira wakudai tinotombonzwa mwoyo wedu kutonhorera kuti dzimwe dzenguva tingamuwana ari mupenyu uyezve akadzokwa kuvasa rake sezvamuri kuita. Zvino hatina kumira zvakanaka, pfungwa dzedu hadzina kumbomira zvakanaka. Timupenyu here? Ari kupi? Chii chiri kutora nzvimbo? Takangonzwa all of a sudden kuti Peter atorwa haachisiko. Saka kuti tinyatsoziva nhoroondo yakanyatsokwana kuti zvakatanga papi zvichiperera papi hatizvizive.
Mumwe chiremba mukuru angari pakati pevaratidziri ava vaBoth Ombo vaEsango vati havakwanise kushanda kudzamara vamagombe vawanikwa. Vana chiremba vakatanga kuramwa mabasa nesvondo zvitevera kupambwa kwakaitwa vamagombei.
Ngatirambei tichiti kana pasina Peter hapana kushanda. Sezve ndakambotaura nezuro, I think it's much easier to produce one person than to try to convince everybody here to go to work.
Munyori musangano rinomirira vanamukoti reZimbabwe Nurses Association vaEdwick Nema vatiwo vari kutyirawo upenyu hwavo zvakare zvitevera mashoko ekutyisidzira akasvitswa panhare mbozha yavo vamagombe vasati vapambwa nemugovera.
Ndakabva ndafonerwa again inini. Maybe manosis makaona odi ya isekireta iya kunzi varoda kundiuraya between Chivu and Harare. Vaka senda that message kwandiri vaka fonera Dr. Peter Magombe. We were sitting next to each other. Tairamba peanuts yanga yapiwa ne government. Then government yakada kutikohesa kutisainire peanuts izozo tikaramba. Then ipapo vakabva vandifonera vakati iwewe tinokuuraya. Then ndabva ndatenderedza ODA nonga makaiona iri kutendera ODA. Before that vakauya three armed men vakauya kumba kwangu Chivhu vachida kuti kidnap, then I escaped. You see, then ndikanyarara after until vandifonera somebody akandi advisor kuti isa auto recorder pa phone pako. That's why papa ndakazokwanisa kuva recorder.
Vana mukoti vekubulawayo vanonzwa vatanga kuramwa mabasa nepamusana pekupambwa kwava magombei pamwe nekushomeka kwemari dzavari kutambiriswa nehurumende kuchinoi. Zvinonzi madhokotera chete ndiwo ari kuramwa mabasa. Zvichakadai, munyori musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association vatawanda zvakada vati varwere muzvipatara zvakawanda havasisina achavarapa nekuda kwekuramwa mabasa kwavari kuita uku.
It's so unfortunate kuti government yatisa pangwa yakadai yekuti tinosiya varwere vedu asina vanhu asina kuatenda tichiswera kuita zvekumbotsvaga mari nekuti mumwe wedu akaenda kupi. Dai zvinhu zvakangogadziswa zvakanaka tine varwere vedu, isusu zvinototirwadza kuti varwere vedu havana vanhu because varwere vavo it can be anyone of us. Saka ndini ndogona kusvika pachipatara pasina munhu but zvinorwadza kuti ndopatasvika nongwa yatasvitswa.
Vana chiremba navana mukoti vanga vachiratidzira muHarare vatadza kusvika kuparamende mushure mekunge mapurisa anga akapakatira zvombo avavharira panosangana migwagwa inoti Mazowe Street naJosiah Tongogara kuti vasapinde pakati peguta vachibva pachipatara chepari renyatwa. Pavatangira kuratidzira uku vakatakura zvinyorwa zvakasiyana-siyana. Mushure memaawa maviri varatidziri ava vakamiswa nemapurisa panzvimbo iyi apo pavanga vachiimba zvakaomarara. Mapurisa azobvumidza utungamiriri hwevaratidziri ava chete kuti hunosiya gwaro renyunyuto kudare reparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Tichire panyaya iyi, utano hwevanhu vanoshandisa zvipatara zvehurumende vave parumana nzombe nekuda kwekusavapo kwavana chiremba navana mukoti avo vari mukuramwa mabasa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Pashanyirwa chipatara cheparirenyatwa nhasi, zvinhu zvanga zvakaita manyamamire nerongo. Kunosvikira varwere kwanga kusina varwere vanga vachitambirwa, uko varwere vari muchipatara vachiti vave nemazuva vasina kuonekwa nanachiremba. Mumwe murwere ane chirwere chegomarara repachiropa neparwatata, amai Edith Kanyange, avo vange vauya kuzopiswa gomarara iri kuparirenyatwa, vanoti dai hurumende yaita hurukuru nanachiremba kuti ivo sevarwere vakwanisewo kurapwa.
Ndinouya kuno kundachiisirwa kimo ndechidzoka. Saka kubva kwamutare kwendakaita ndosvika zvikanzi madokta asiri pabasa. Apa inini ndiri kurwadziwa. Saka chikumbiro changuwo semurwere kange chekuti deno kwai kuri kuti zvinhu zvaigadziriswa zvakanaka kakuti tionewo kurapwa tichidini tichipora. Hamene kuti kana vanhu vachitiona takadai vari kunzwa sei nechimiro chatiinacho ichi, like inini nenhumbu yese yamuri kuonai, kuti ndidye handigoni kudya, kuti ndifeme handigoni kufema. Saka ndofa here ndichinyatsokuona kuti vanhu vaigona kundibatsira ka varipo, but kubatsirikana kwacho hakusi kuita nokuda kwezvimwe zvinhu zvekuti vanhu vanogona kutaurirana zvechidini zvechipera. Ndochichemo cheduwo kuhurumende kuti wedu we tinzwirewo tsitsi tione kurapwa, tiri kurwadziwa tinoda kuti tirapwe.
VaTaweks weMere vati vane murwere wavakatsikwa nemota nemusi wesvondo asi hasati amboonekwa nanachiremba kusvika pari zvino.
Zvakatodhakwa zvinhu zvachona hasi kutombobuda kana kutomborapwa. Kubva last week Sunday paanga akapinda muhospital akatsikwa nemota, hapana kana zvati zvatomboitwa imomomo. kana madoctors vachiona asitombouya kuzomboona kana kudreswa asitombodreswa tori mawana asitombobuda zvakanaka. Saka zvakutoda kuti ngoti dai vatombozamawo kuona kuti vangaite sei chazvishaya zvokuti zvigadzirike. Ndo chokwadi.
Mumwe ari kurwadzikana nezviri kuitika muzvipatara zvehurumende vaPeter Duri vatiwo mwana wavo akatsikwa nemota akatyoka gumbo ave kutoora gumbo racho sezvo asina rubatsiro rwaari kuwana muchipatara cheparirenyatwa.
Handazoonawo mwana so akurwara akatsikwa nemota inspect. So akatyoka gumbo nembabvu nemusoro akakwara saka kurapwa kwacho hapana nenhasi. Gumbo chara kutoora hapana chiripo. Saka pakatoipa zvekuti tombedza kuchema kubatsiro racho tonge tingabatsiro bata hapana rubatsiro kuwanika saka pakaoma.
Mumwe mukota asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti kushayikwa kwevakafanobata chigaro chemutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association vaPeter Magombei kwavhiringa zvinhu zvese muzvipatara. Mukoti uyu ati vanosiramwa basa navana chiremba vanosiwana vamwe vanouya kubasa nekuda kwezvitendero zvavo asi kubva musi wesvondo hakuna chiremba ari kuya kubasa. Mukoti uyu atiwo hakuna vana chiremba vati vauya kubva kumauto sezvakavimbiswa negurukota rezveutano. Gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo nezuro vakaudza vatori venhau kuti vana chiremba vekumauto nemapurisa vaizosanobatsira kuzvipatara zvehurumende mushure mekunge vana chiremba vati havasi kuzoshanda zvichitevera kunyangarika kwaDr. Magombei nemugovera. Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera avo vanova nhengo yeMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa vanoti kusashanda kwavana chiremba kukaramba kuchienderera mberi kuparadza bazi rezveutano zvachose.
Machiremba ese sekutaura kwandiri kuita muZimbabwe izvino vakarega basa. Nhasi hakuna machiremba ari kushanda nyange muprivate sector. Vazviita izvi kuratidza kuwedzera izwi ravo kunyaya yekuti izvo Dr. Magombei ngavadzoswe.
Vana chiremba vanoti havasi kuzoenda kumabasa kusvika vaMagombei vawanikwa vari mutano. Kudzamara hurumende yagadzirisa zviri kudiwa navana chiremba. Vanhu vakawanda vakaita sevarwere vari kuparure nyatwa Harare General Hospital nezvimwe zvipatara zviri munyika vacharamba vachiomerwa neutano izvo zvinogona kutora upenyu hwavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Zvino zvinonzi zvave kuramba zvichiita manyama amire nerongo muzvipatara zvikuru muguta reUlawayo. Mushure mekunge vana mukoti nevamwe vashandi vemuzvipatara vatangawo kuramwa mabasa senzira yekupa rutsigiro kuna vana chiremba vave nemasvondo maviri vachiramwa mabasa. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Studio 7 payasvika pachipatara cheMpilo Central Hospital yawana panzvimbo dzinorapirwa vanhu vanobva kumba kana kuti outpatient department pamwe necasualty department paine vanhu vashoma zvikuru. Vanhu vazoudzwa kunzi vadzokere kudzimba dzavo mushure mekunge vana mukoti nevamwe vashandi vehurumende vaita musangano apo vatora chisungo chekutanga kuramwawo mabasa senzira yekutsigira vana chiremba avo vakatanga kuramwa mabasa masvondo maviri apfuura. Mumwe murume asina kuda kudomwa nezita ati kubva nemusi wemuvhuro ange achiuya nababa vake kuti vazoongororwa navana chiremba pamupilo asi vasingawane rubatsiro. Murume uyu ati hurumende inofanirwa kugadzirisa zvichema zvavana chiremba nevamwe vashandi vemuzvipatara.
As from Monday ndanga chingouya panapa kumadoctors kwange kusina not even one. Vati vanokutora vanhu vari serious ndesei vanhu vaita maaccident kana munhu atova petrigen kuti vera achakwanisa nekufamba ndio vari atenda chete. Ezvo kuna baba vangu so asati apiwa that treatment. Hurumende should meet zvinhu zviri kutaura nemadoctors kuti vanhu varapiwe nokuti vanhu ndivo vatopinda mupunishment. Saka hurumende is supposed kuti meet that target iri kutiwa nemadoctors.
Muzvare Dokas Mpofu avo vange vaperekedza sekuru vavo kuti vazorapawo pamupilo vati havachaziva zvekuita vakatsinhirawo kuti dai hurumende yaona zvaingaita.
Ndandakauya nasekuru kuoperation manje tachaya dokta saka taakudzokera kumba. Kwai hatizivi kuti vanouya rini. Isusu tiri kurwadziwa zvedu asi hationi kuti tingaita sei nekuti zvakaoma. Dai hurumende yapindira nenge zviri nani.
Mukuru ana chiremba pampilo hospital Dr. Solo Ayengwenya vati nezuro chimwe chikamu chishoma chaana chiremba chakauya kubasa asi vabvuma kuti vana chiremba pamwe nevamwe vashandi vemuzvipatara havazi kufara uye vakawanda vavo havana kuya kubasa nhasi zvekuti zvinhu zvikaramba zvakadaro upenyu hweveruzhinji hunenge hwave munjodzi. Pamashoko ari kubuda mumapepa nhau ehurumende ekuti hurumende iri kunza vana chiremba vechiuto muzvipatara, Dr. Ngwenya vati havasati vanzwa nezvavo.
This situation in the hospital is fluid. We cannot say because people are very angry, doctors, nurses and everyone. So they are trying to talk to the government.
Sangano reZimbabwe Nurses Association rakaita musangano nezuro muHarare pamwe nemamwe masangano anomirira vashandi vemuzvipatara vakatora danho rekutanga kuramwa mabasa kutanga nhasi. Mamiriro ezvinhu paUnited Bulawayo Hospitals anga ari mamwe chete. Vana chiremba vakawanda vasiri pabasa uye vanoziva zviri kuitika vaudza Studio 7 kuti vana mukoti vakawanda vange vasiriwo pabasa. Mumwe murume wechikuru vamabhuku Ndlovu avo vange vauya kuti vazoonekwa nana chiremba paUBH vati vaudzwa kuti havakwanise kuonekwa nekuti vana chiremba vange vasiri pabasa. Mukuru wavana chiremba pachipatara ichi Dr. Nasisius Tsvanga vati havakwanise kutaura nesu sezvo vange vachida kupinda mumusangano. Vana chiremba vakawedzera kuramwa kwavo mabasa zvichitevera kupambwa kwakaita Dr. Peter Magombei avo vange vakafanobata chigaro chemutungamiri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mutumbi wevaimbo wemutungamiri wenyika Robert Mugabe watakurwa kubva kumusha kwavo kwaZvimba uchiendeswa kuHarare kumba kwavo kuBlue Roof paine kunetsana mumhuri panyaya yekuti mutumbi uyu uchachengeterwa kupi usati waradzikwa. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Kunetsana kwehama dzemufi kuti mutumbi unochengeterwa kupi uye uri muchimiro chipi kwakatadzisa mutumbi uyu kuenda kuHarare nezuro sezvakanga zvakarongwa. Asi mutumbi uyu wazoendeswa kuHarare nhasi. Mutauriri wemhuri uye vari muzukuru wemufi Valio Mugabe vabvuma kuti hapana chisungo chawiriranwa vachiti zvose zvichanoperera kuHarare.
Vanhu maikopita inda kuBlue Roof ndokunozoitwa decision yekuti vari kuenda pa. Pavanoita pronounce the decision yekuti vari kuenda pa.
Valio Mugabe varamba mashoko ekuti mutumbi waMugabe uchanochengeterwa kuSingapore kwavakafira usati wadzoka zvakare kuzovigwa kumarinda emagamba eHiroseka.
That is definitely not true. Ipapa vanhu vane manyepo vanonyepa. KuSingapore hapana manyepo, hakuna kwainobva iyo. Hazvipo zvandisina kumbozviudzwa, hakuna chakadaro.
Valio Mugabe vati dambudziko riripo nderekuti vakuru vemhuri havasi kuda kuti mutumbi unochengetwa mumba inochengeterwa vafi kuDoves vachiti havazive zvingaitwe mutumbi wehama yavo asi vamwe vachiti hazvina basa. Valio Mugabe vati vave kushushikana sezvo rufu rwatora nguva yakareba izvo zvave kupa kuti vanhu vataure zvakawanda pamusoro perufu rwaMugabe vachiti havangachengetere mutumbi mumba.
This funeral has gone for too long. What else people start speculating?
Mumwe mugaro wekwaZvimba, amai Lois Mutamba, vati hazviite kuchengeta mufi mumba kwenguva yakareba.
Hazvisi proper but it depends kuti zvivise. Hazvisi proper but hatizive kuti ivo vari.
Vanozviti tete vava Mugabe, ambuya Josephine Jarija vati hapana chakaipa kuti vaMugabe vatore nguva yakareba vasati vavigwa chero vakachengetwa zvakanaka kuti mutumbi usaore.
Semunhu anga ari mukuru pachizezuru chikaa chakare zvinodaro chokwadi chaizvo chivanhu chaicho chizezuru chakaa chemadzitateguru.
Asi vamwe vataura neStudio 7 vati sezvo vaMugabe vakarwara kwenguva yakareba vemhuri yavo vanofanirwa kuchivazorodza nekuona kuti varadzikwa zvakanaka. Guva remhando yepamusorosoro richavigirwa vaMugabe riri kugadzirwa uye hurumende inoti zvichatora mazuva akati wandei guva iri richivakwa. Ndakamirira Studio 7 kwaZvimba, ndine Arthur Chigoriwa.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakashungurudzwa pamwe nevanovatsigira vataura nhasi muSouth Africa vachishoropodza kushungurudzwa kwevanhukadzi uye vakurudzira kuti mapurisa adzidziswe zvakakwana. Apo paramende yenyika iyi iri kuzeya nzira dzekudzivirira mhirizhonga dzinobata vanhukadzi. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vadoma vaRobert O'Brien sechipangamazano chavo chitsva mune zvekuchengetedzwa kwenyika. VaO'Brien vatsiva vaJohn Bolton avakadzingwa basa svondo rapera. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muBritain zviri kuronga kuungana pamuzinda weZimbabwe uri muLondon nemugovera zvichiratidzira kunyunyuta kwazvo nekupambwa kunonzi kwakaitwa vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Peter Magombei. Mumwe wevari kuronga kuratidzira uku uye vari nhengo yebato reMDC kwakare kuBritain, amai Chennai Mutambasere, vanoti vari kukoka zvizvarwa zveZimbabwe zvose zvisinei nekuti ndezvemapato api ezvematongerwo enyika kuti zvipinde mukuratidzira uku kana Dr. Magombei vasina kunge vavanikwa panosvika mugovera. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kurongawo kuratidzira kumuzinda weUnited Nations kuNew York kubva svondo rinouya pachaitwa musangano weUnited Nations General Assembly. Taedzawo kunzwa divi renhengo dzeZANU-PF muBritain pamusoro pekuratidzira uku, asi imwe nhengo yatabata yati yanga isina chekutaura panguva iyoyo. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, tabata amai Mutambasere kuti tinzwe zvavari kuronga.
Zvatiri kunoita patinosangana, tiri kusangana kuti tiite kuti zvichemo zvedu zvinzwike. Zvichemo zvedu mairana nekubatwa kwatiri kuitwa muZimbabwe, maabductions evanhu vakamirira mahuman rights activists, kunyanya abduction yatiri kuchema iko zvino yaDr. Magombei. Katiri kudaidzira kuti zvizvarwa zvese zveZimbabwe zviuye ticheme pamwe chete nomusi weSaturday kuZimbabwe Embassy.
Takanzwa hurumende ichitaura kuti kutsakatika kana kupambwa kunonzi kwakaitwa kuna Dr. Magombei hakunei nechekuita nehurumende, asi kuti kune yavari kuti third force. Imi munei muchizonoratidzira makanangana nani kana hurumende yakazvichenura?
Angwe hurumende ichizvichenura ichiti i-third force yakavatora, isu chatiri kuda tiri kuda kuziva kuti Dr. Magombei varipi. Ko kana vachizivaka kuti i-third force yakavatora, ngavaende kavanobvunza third force wacho kuti naiwe third force, ko munhu wacho ari pai? Nekuti tiri kuda kuziva kuti vari pai. Hazvina zvazvinotibatsira kutaura kuti vanoziva kuti ndiani akatora munhu, asi vasingagoni kuzotitaurira kuti munhu wacho aripi. Saka naizvozvo tiri kuti kuhurumende, pedzisai basa, titaurirei kuti ari kupi mukomana uyu. Kubvunzai kathird force wacho kuti akamuisa pai.
Kuratidzira kwamuri kuronga nemugovera uku ndekwemapato ezvematongerwo enyika kana kuti hakunei nechekuita nemapato ezvematongerwo enyika?
Zvatiri kusangana musi wemugovera kubatanidza zvichemo zvedu pamwe chete. Hazvisisina basa kuti iwe wakamirira utongi hwekupi, wakamirira MDC, asi tiri kuti huyai ticheme pamwe chete. Nekuti takachema takadeedzera pamwe chete, kuchema kwedu kunganzwika. Hazvishandi kuti kunoenda vanhu vashanu, asi nhamo iri kuonekwa munyika iri kudi, iri kubata munhu wese. Saka ndosaka tiri kudeedzera isusu kuti aiwa vanhu huyai. Kana muchida kuuya kubva kuManchester, tibatei toita sei? Tokubatsirai kuronga transport nechikafu kuti musvike tigobatana, tigobatanidza zvichemo zvedu.
Tinoona kuti munyika pari zvino mune nhume yeUnited Nations inoona nezvekodzero dzevanhu vaClemente Vole vakasvika munyika nezuro. Zvii zvamunofunga kuti vangataurawo kana kuona kwavo pamusoro pezviri kuitika? Tichiona kuti vari kufambira nyaya dzekodzero dzevanhu idzodzo.
Tinotenda kana zvimapato akaita seUnited Nations vachinzwawo zvichemo zvedu kusvika pakuti vanotuma vanhu kuti endai munoona kuti chii chiri kuitika. Ndinovimba kuti vachatibatsira kuti tirambe takatsikirira hurumende, kuti hurumende nemapurisa neiwo masoja kuti vatibatsire kuona kuti chii chiri kuitika, kuti zvinhu zvakadai hazvifambi kutendedzwa. Haingava hurumende inotarisira kuti vanhu vari munyika muno hativatendedzwi kuchema, nekuti ikodzero dzavo, ikodzero dzedu kuti tisheedzere kuti aiwaka apa matikuvadza.
Vanga vari nhengo yebato reMDC muBritain, amai Chennai Mutambasere vachitaura vari parunare muManchester kuBritain, kwakare neStudio 7. Kanzuri yeguta reHarare nhasi yazivisa kuti yave kutsvaga mazano kubva kuhurumende, nyanzvi dzakazvimirira munyaya dzemvura, kuitirawo kuti dambudziko remvura muguta ripere, sezvo madhamu ose anounza mvura kuguta ave kupwa uye mamwe acho akatopwa nechakare. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Achitaura nevatori venhau mushure mokushanyira dhamu reHarava, iro raimboshandiswa nekanzuru kuendesa mvura kuHarare, sachigaro wekomiti yekanzuru yeHarare inoona nezvemamiriro ekunze, amai Kudzai Kadzombe vati dambudziko rekushayikwa kwemvura rasvika pakaoma. Amai Kadzombe vati vave kuda kuti hurumende itare kuti dambudziko iri rave dambudziko rinobata veruzhinji, kuitira kuti kanzuru ikwanise kutsvaga mari kubva kumasangano anobatsira nenyika dzekunze kuti igadzirise dambudziko iri. Amai Kadzombe vatiwo vari kukumbira nyanzvi munyaya dzemvura, masangano anoshanda akazvimirira nemainjiniya kuti ape kanzuro yeHarare pfungwa pamusoro pekuti dambudziko remvura ringapedzwa sei.
Chatiita kuti tishedzere mamainjiniyas vasiri vedu vemukanzuro ndezvekuti vanhu vakawanda vari kunze kwenyika vari kushandisa zvinhu zvakasiyana-siyana, matechnologies manyuwa ari kusenzeswa kuchengetedza mvura inenge yamboshandiswa kuti ishande futi, kuchenedza kwachona mvura kunokwanisa kushandisawo futi mishonga mishoma. Saka toda kuti tibatanidze misoro dzedu sevana vemuHarare tione kuti zvii zvatingaite kuti vanhu vawane mvura apa futi tisingashandise mari yakawanda.
Vatiwo veruzhinji vakasununguka kupa pfungwa dzavo vachishandisa dande mutande reTwitter vachishandisa hashtag Harare is my home. Vaendera mberi vachiti vakatovhara chigayo chemvura cheprince Edward, icho chaipamba mvura kubva kumadhamu eHarava neSeke, nekuti madhamu aya hachina mvura. Amai Kadzombe vati mvura iri kupera nekukasika mumadhamu eManyame neChivero, uyewo vave kutadza kupomba mvura zvakanaka nekuti hove dzave kutambira pane mapombi anotora mvura nekuti mvura yave shoma mumadhamu aya. Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano reCommunity Water Alliance vaHardlife Mudzingwa vauza Studio 7 kuti zviri pachena kuti kanzuro yeHarare yatadza kugadzirisa dambudziko remvura, uye zvave pachena kuti dambudziko iri rave kuda muonera pamwe.
Pfungwa iyi yakanaka zvikuru, tinoigamuchira. Zvinhu zviri pasi apa paground panyaya yekushayikwa kwemvura zvaratidza kukundikana kwehurumende kubva kumusoro kusvika pasi panyaya yemvura. Saka kuti mapoka akasiyana-siyana auye abatsire padambudziko remvura nekupa muono wekuti zvingaitwe sei, chinhu chatinogamuchira zvikuru, chinangwa chaitwa neguta reHarare.
Vatiwo vanoona sekuti dambudziko iri rikatarwa senational crisis zvinogona kubatsira mukuunganidza mari yekugadzirisa dambudziko remvura muHarare nemamwe maguta nemadhorobha munyika yese. Kunyange hazvo vati kanzuru ichibatana nedistrict fund iri kuchera zvibhorani, panotoda kuvakwa mamwe madhamu seimwe nzira yekupedza dambudziko remvura muHarare. Amai Kadzombe vakurudzira vagari nemakambani emuHarare kuti vachengetedze pamwe nekubhadhara mvura, vachiti pari zvino vanhu nemakambani vane chikwereti chemvura chinodarika bhiriyoni remadhora emabond notes. Kunyange hazvo kanzuro yeHarare ichiti yave kugovera mvura, misha mizhinji yave kutora mazuva akawanda isina mvura, uye mune dzimwe nzvimbo mvura yave kuwanikwa usiku chete. Harare iri kupa vagari 300 million megaliters pazuva, asi guta richida 1.2 billion megaliters pazuva rega rega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Teereri musakangana wachirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa kuratidzira kwakarongwa kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vana chiremba navana mukoti vanoenderera mberi nekusaenda kumabasa vachiti havasi kuzodzokera kubasa, kudzamara vakafanira kubata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei vavanikwa vari vapenyu. Mutumbi wevaimbo yemutungamiri wenyika Robert Mugabe unotakurwa kubva kumusha kwavo kwaZvimba uchiendeswa kuHarare kumba kwavo kuBlue Roof kwaine kunetsana mumhuri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyai Minister Ndekile Mhlanga.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 18 kuMpandula 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa avimbe odokotela ukuthi batshengisele esibhedlela seParirenyathwa eHarare namhlanje bekhonona ngokunyamalala komunye wabo udokotela Peter Magombeyi. Abongi lezinye izisebenzi zogatsha lwezempila kahle kobulawayo bamanyene labo dokotela ekukhalaleni umsebenzi. Isidumbu sowaye ngumongameli weZimbabwe uMnumzana Robert Mugabe sisuswe koZwimba sisiwa emzini wakhe weBlue Roof oseHarare namhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Amapolisa avimbe odokotela ukuthi batshengisele esibhedlela seParirenyathwa eHarare namhlanje bekhonona ngokunyamalala komunye wabo udokotela Peter Magombeyi othunjwe ngomgqibelo. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Igqwetha limela inhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association uMnumzana Douglas Coulthard uthi umthetho wePublic Order and Security Act uvumela inhlanganiso zezisebenzi lezokholo ukuthi zitshengisele laloba yisiphi isikhathi. Kodwa amapolisa avale imigwaqo yesibhedlela seParirenyathwa evimba abakade betshengisela ukuqhubeka befola. UCoulthard uthi lokhu yikwephulwa kwelungelo loluntu.
Yeah, well, it's extremely concerning that rights are being violated.
Kuyadanisa ukuthi amalungelo kaZulu ayephulwa. Umhlangano esiwenzileyo sivumelene ukuthi umthetho wePosa awubambi inhlanganiso ezifana leyabodokotela. Okwesibili sithe, nxa amapolisa esisabela ukuthi uhlelo lolu luzagcina luqhutshwa ngabanye abantu abangayisibo bodokotela. Kungumlando wamapolisa ukuthi odokotela bavikelwe kulabo bantu. Kodwa ukwalisa kwabo ukuthi batshengisele akukho emthethweni.
Umphathintambo wezempilakahle uMnumzana uBhadaya Moyo utshele umhlangano lentatheli zindaba emahofisini akhe ukuthi uhulumende usethethe inyathelo lokuletha odokotela bebutho abeZimbabwe Defence Forces ukuthi bazoncedisa izibhedlela. Umoyo ukhuthaza odokotela ukuthi babuyele emsebenzini ngesikhathi uhulumende eqhuba uphenyu lokudinga uMagombeyi.
No, so we'll keep monitoring. I want to, as usual, encourage our workers.
Ngifuna ukukhuthaza odokotela bethu ukuthi babuyele emsebenzini. Ngesikhathi uphenyu luqhutshwa, sithakazelela usekelo esiluthola kulabo ababona ngokuvikelwa kwesizwe. Basithembise ukuthi bazazincedisa ukuze odokotela bethu babuyele emsebenzini.
Umuma esibhedlela seParirenyathwa eHarare namhlanje ubungamuhle izihlobo lezigulane bekhonana ngesimo esibi esidalwe ukukhalala umsebenzi kwabodokotela. UMnumzana Tawek Wemere ngomunye wabakade bezobona isihlobo esigxotshwe imota ngempelasonto.
Zvakatodhakwa zvinhu zvanyona sutombobuda kana kutomborapwa.
Kunzima, akula lutho olukhona. Akakelatshwa kusukela ngensonto lapho angene khona esibhedlela ngemva kokuba egxotshwe imota. Akula sizo aseke waluthola. Ngitsho lo dokotela useke wamelapha. Sekufuna ukuthi uhulumende ancedise.
UMnumzana Brian Wobe olomntwana oseParirenyathwa uthi unyawo lomntanakhe seluze lubola esesibhedlela.
Andazona umwana, so akurwara, akatsikwa nemota in fact. So akatsikwa gumbo nembabvu.
Ngibuye ukuzebona umntanami owagxotshwa imota. Wayephulwa unyawo, walinyazwa ikhanda lembambo, akakelatshwa. unyawo lwakhe selubola kungela sizo alutholayo. Sizama ucela uncedo kodwa akula sizo esilutholayo.
Odokotela bebevele bekhalaza ngeholo eliphansi abalitholayo. Kodwa lokhu sokusuke kwangezelelwa ikuthunjwa komkhokheli wenhlanganiso yabo yeZimbabwe Hospital Doctors Association uDokotela Magombeyi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguGibson Bebe.
Ukusenjalo abongi lezinye izisebenzi zogatsha lwezempilakahle koBulawayo bamanyene labodokotela ekukhalaleni umsebenzi besithi bazabuyela nxa esetholakele uDokotela Peter Magombeyi. Yena onyamalale ngomgqibelo ubathabile masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abongi kanye labanye abasebenza kugatsha lwezempilakahle bebengasebenzi namhlanje besithi bami ndawonye labodokotela. Uzulu wakoBulawayo uveze ukukhathazeka ngesimo esisezibhedlela ngoba kusele abafundela ukuba ngabongi kuphela. Umnumzana Anthony Majongosi okhokhela inhlanganiso yabongi yesibhedlela seUnited Bulawayo Hospitals uthi bathethe leli nyathelo ngemva komhlangano abawenzileyo.
Sithi sifuna umnye wethu uDr. Peter aphenduke. Kade sisenza i-meeting sifuna aphenduke. Angaphenduka siyahamba emsebenzini. But kathesi sisafuna ukuhamba emsebenzini. Funa ukuthi aphenduke ukuthi sithina sihambe emsebenzini. Ama-nurses lapha ngikho senza i-meeting lapha ukuthi vele sikhulumisane ukuthi siyenza njani kumbe sizogcina sithi vele lat asisahambe emsebenzini until uDr. Peter aphendukile emsebenzini.
Umnumzana Ndumiso Dube ongumongi uthi ubona kufanele ukuba bame ndawonye labodokotela ngoba lokhu okwenzeke kuMagombeyi kungenzeka lakubo.
Lathi bengakwenza njalo ukuthi bengakwenza kuyingqongubani phela vele umuntu osebenzayo. Okunye njalo ukuthi lo ngudokotela owatrena owafunda khona empilo sifuye funda simkhangele. Okunjengokuthi ngomunye wethu vele kungayisikuthi uyingxenye yenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association kodwa ke kungukuthi ngumuntu owavele wasuka kusona esibhedlela. Sombona ukuthi akuyinto ebalulekileyo ukuthi lathi siphatheke njengabongi labongikazi bakulesi sibhedlela ekuboneni ukuthi la uyazeze etholakale sihlanganise njalo ndawonye lomunye wethu esimthathelwe ngochuku olungaka.
Omunye wezakhamuzi zakoBulawayo umnumzana Xolani Songo uthi okwenzakala ezibhedlela okwamanje kuyingozi.
Impilo yezigulane isengozini kakhulu. Kuyinto enzima kakhulu ekhangelane lelizwe ngoba masikhangele kulokhu. Abakhona kathi sabaphethe abantu ngabafundelayo ke. Abafundela ke ubongikazi. Okusho ukuthi bona bayenelisa kakhulu ekwamukeleni izigulane bezihambise kungcwethi ezaziyo ukuthi zingaphatha njani lezo zigulane kusiya ngokuthi ziphatheke ngani emzimbeni. Kodwa ke okwamanje sokumele ukuthi zikhangele. Ngakho ke kuyingozi kakhulu ngoba abakabi lalo ulwazi ebantwini labo abafunda kakhulu kiwo. Yibo ke abangekho ezibhedlela ukuthi bababonise indlela lokuthi kwenziweni.
Uqhubeke ethi kuyadingeka ukuthi ingxabangxoza esezibhedlela ilungisiswe masinya.
Kubonakale esinye isigulane siphela ke siphela umoya. Esise ambulesini besazama ukuthi basincedise ngoba ke kuyinto zonke zeyingxabangxoza besazi ukuthi akula umuntu ozathi ukuthi enikeze ke leso sigulane usizo ngendlela eqondileyo ngesikhathi esiqondileyo. Ngakho ke isikhathi into eqakathekileyo kakhulu ekukhangeleleni isigulane ukuthi khona samukelwe siphiwe ke uncedo ngendlela efaneleyo ukuze ke into zihambe kahle. Ngakho ke into okumele ukuthi ikhangelwe kakhulu ihlolisiswe ke ngeso elikhaliphileyo ukwenzela ukuthi kulungisiswe lona oluyiludaba oluletha ke lokhu kuxokozela lokungahambi kahle kwezinto.
Unkosikazi Nancy Ncube obeyedinga usizo esibhedlela uthi uhulumende ngabe uyabazwela ngoba bathwele nzima.
Umumo sesibhedlela namhla la wawuyenza futhi bengisithi mphenduke lo mntanami njalo sibone iplani njengoba la namhla asilalanga. Khathesi nanku amanensi akusela manensi akusela muntu kugcwele ama-student nensi. Angazi ukuthi sibili uhulumende ngabe uyazama ukuthi engenele sibone ukuthi kwenziweni nxa kunje. Hayi bakithi sizweleni bakithi. Zamani lokhu abakufunayo zamani ukuthi bengilingani liyakulungisa. Khangelanini nampo abanye sebefele ezibhedlela nampa abanye balimele na hayi kambe shiwa bakithi hayi bonani ukuthi lizama iplani bakithi uhulumende.
Udokotela Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo, namhlanje wale ukuphendula imibuzo yeStudio 7 esithi isimo esikhona okwamanje sesiyingozi ngemva kokunyamalala kukadokotela Magombeyi. Uhulumende useveze ukuba uzaletha odokotela bebutho ezibhedlela ukuze bazoncedisa izigulane. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Silokhu sikudaba olufanayo. Ukuthunjwa kukadokotela Peter Magombeyi sokudale imibuzo eminingi, abanye besithi engabe wazicatshela nje ngenjongo yokugcona uhulumende phambilini kokuthekelwa kwelizwe yisikhonzi se-United Nations esibona ngelungelo likazulu. Lokhu kulandela ukulandula lumlando okwenziwe nguhulumende osethe inhlangothi zonke zomvikela seziphakathi kokucwayisisa ukuthi kungabe kungobani abenza lesi isika. Umfundisi Angliston Sibanda ngomunye wabathi ukuthunjwa kwabantu elizweni kumele kukhangelwe ngelihlo elihlakaniphileyo ngoba kungabe kungayisikho ukucatshangelwa ngabaningi okungabe kusenzakala.
Bona ngani kungabe bekhona abanye laba sebe-abducta bethemba ukuthi kulesevele saziwa ngokuthi le-abducta labo sebethathe advantage ba-abducte be-abductele ukuthi bese kuthiwa umhlaba wokusithela uhulumende lowo uvele uyaziwa ngokuthi uya-abducta ama-sanctions abesesanda eZimbabwe kumbe bese kusiba le-international intervention labo bantu futhi bangabe benjongo yona leyo. So ngoba kangizwisisi mina ukuthi kukho ama-CIO nxa kuyiwo abductayo udokotela abe abdakthelani akula ngqondo ngalo kuthiwa kumbe ku-abdakta umuntu onjengotenta ibiti oyaziwayo ukuthi ngoyokhokheli i-opposition ngabe siyazwisisa. So nxa eze-abdakta udokotela ozisebenzelayo lokuthi oyi-trade unionist akula ngqondo. So mina ngicabanga ukuthi kumele uhulumende olomlando wokuvikela izizalwane zozelizwe ekugangeni okunje kumele angene civil deeper izigangi lezi zibotshwe nxa besine Boko Haram khonapho eZimbabwe akwakwazi bani ngoba uku-abdakta umuntu kuyikuvi kuyinto embi kakhulu ongamelanga ivunyelwe. Futhi ngabe kuya ngami ngabe nje sonke izizalwane zeZimbabwe sonke siyaphatheka ekukhankaseleni umkhuba woku-abducta abantu, umkhuba wokunyamalalisa abantu. Njalo siyakhulekela ukuthi udokotela lo onyamaleleyo uNkulunkulu amgcine bamlethe laba abantu abamthumbileyo.
Kodwa lokhu-ke okukhulunywa nguhulumende ukubana kulalokho abathi yi-third force, uvumelana lakho yini?
Mina ngithe mina uhulumende akaloku nguye u-abductayo, kungaloku yi-third force ye-abductayo, kungaloku yi-opposition ye-abductayo, kungaloku ngabantu abazi-abductayo ngoba kuyabhadala phela eZimbabwe. Akwakwesibona amadona lawo, amanye amadona zayezithutha ayapha abantu izimali abantu bangaba-involved entweni ezinjalo. Kodwa ngithemba ukuthi kulokho kadokotela in particular akusokho lokho kumele badingwe laba bantu. I-third force ingaba khona kwamaqini ngoba baningi abantu abafuna abalento abalesandla kumbe abalezinto abazikhangeleleyo ngeZimbabwe. Kulabanye abangafuniyo ukuthi Zimbabwe ithuthukiye phambili, so bangakwenza khonokho. Njengoba ngishile ukuthi eNigeria kule Boko Haram layiya-abducta abantu banyamalale, so kuyafanana-ke ingabe ikhona i-third force kasingaruli out futhi ngoba siyakwazi ukuthi uMnangagwa nguye waziwa ku-abducta enxenye njengoba sekhulile la enxenye usebona ukuthi yena kasiwatshintshi isitayile akasa-abducti useyi-soft eziwulu. Sekulabanye asebesenza umsebenzi wakhe ayejala ukuwenza kudala. Kule possibility yona leyo ngoba nguhulumende kumbe i-third force kumbe i-opposition ivele labo bantu bagangile kumele babanjwe babotshwe bajeziswe.
Manje singathini nxa sikhangela umumo okhona wona elizweni lakhona lokhu okwenzakalayo, ikakhulu sikhangele ukubana kulesikhonzi se-United Nations esibonana lo daba olufana lalona lolu lelungelo loluntu?
Kule possibility yakuthi kulabanye abantu abafuna ukuthi ilizwe leZimbabwe lingcoliswe abahambe bathumba udokotela bamnyamalalisa ukwenzela ukuthi isikhonzi leso se-United Nations nxa sibuya sifike sithi thina abantu eZimbabwe bayanyamalala futhi iproblem esilayo ukuthi osikhokhelayo uvele nayo ulamakule ungcolile izandla zakhe zingcolile negazi labantu manje kami silanisazana kungayisuke ngoba yenovelelifelelaz wayo boke abantu sebebacabangela yena yilokuhluphe esilalo so kuphosible ukuthi bakhona abantu abanye ade bekwazi ukuthi isikhonzi se-United Nations siyeza basebesenza le nto ukwenzela ukuthi nxa ibuya bahlazela thena izimbabwe kuyizimbabwe imbi eyabantu bayanyamalalisana uhulumende uyanyamalalisa kodwa kungela evidence yokuthi ngukhulumende ngikho ngokunye okungenzakala
ubona ubufakazi bukhona na obukhomba ukubana bakhona abanye abake bazinyamalalisa
kanti njalo asingabutholi njengoba futhi ukuthi ubufakazi bokuthi abathumbele ama-CIO yibo abathumba abantu singakabutholi sifuna ukuzwa kuthiwa abantu abangu-4 kade behlomile basuke bathumba umuntu bese thina bebesigijima sithi thina abantu labo ngabantu bakahulumende asilabo futhi ubufakazi bokuthi nguhulumende futhi asilabo ubufakazi bokuthi akusuye uhulumende
lo ngumfundisi Angliston Sibanda ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 eseHarare
okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Isidumbu soye ngumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe sisusiwe ezwemba sisiwa emzini wakhe weBlue Roof oseHarare namhlanje. Kubikwa kulokho kulokudonselana phakathi kwabemuli yakhe ukuthi sizagcinwa ngaphi ngaphambilini komngcwabo. UPractice Jeremiah usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukudonselana kwabemuli zikamnumzana Robert Mugabe ukuthi isidumbu sakhe sizobekwa ngaphi. Kusalindwe umngcwabo kuvembe ukuthwala kwasosisiwa eHarare izolo njengokuhlela abakade bekwenzile isikhulumeli semuli umnumzana Leo Mugabe ongumzukulu womufi uvumile ukuthi akula asebe kunqumile ukuthi sizogcinwa ngapi isidumbu
abantu mayikopza inda kuBlue Roof from Blue Roof no situation ukuthi balwenza pa opalanista pronounce the decision ukuthi balwenza pa
Kathesi suka lapha siqonda eBlue Roof eHarare okulapho ke okuzaphunywa ke lalesi sinqumo sokuthi isidumbu sizongcwatshwa ngapi.
Umnumzana Leo Mugabe ulandule imbiko ethi isidumbu sikaMugabe sizokuyagcinwa kweleSingapore lapho abubhele khona mhla ka-6 Mpandula.
Hayi, that is definitely not true. Ipapa abantu banemanyepo, banonyepo. Yeye kuSingapore afana manyepo.
Lawo ngamanga aluhlaza tshoko akula sidumbu esizabuyela eSingapore akulanto enjalo.
Uyisekazi womufi uGogo Josephine Jarija uthi akaboni okubi ngokuthi kuthathe isikhathi eside kangaka uMugabe engakangcwatshwa.
Simunangari mukuru pachizezuru chikacha kare sinodaro chokwadi chaizvo chivani chaichechizezuru chakati madzitateguru.
Njengomuntu omdala kulungile ngempela ukuthi kuthathwe isikhathi eside kangako kusenziwa amalungelo okumngcwaba.
Abantu abaningi bathi njengoba uMugabe ubesekhule okwesikhathi eside ngabe abemuli bayachiyana lokudonselana bamyekele aphumule. Uhulumende uthi umsebenzi osuqalile okwakha ithuna lezinga laphezulu lapho uMugabe azangcwatshwa khona. Kodwa kuzathatha isikhathi. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingupraxedis Jeremiah.
Ngulive Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukutshengisela ukuqoqwa ngabasemazweni besekela odokotela abaveza ukuthukuthela kwabo ngokuthunjwa kukadokotela Peter Magombeyi. Tumelani text message unombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ukutshengisela kusolwa ukuthunjwa kukadokotela Peter Magombeyi sokuchaphakelela semazweni angaphandle. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kwele Melika zithi zizatshengisela ngeviki ezayo emhlanganweni we-United Nations zikhalaza ngomomo oselizweni, kakhulu ukuthunjwa kukaMagombeyi, ukuthi kwele Bhilithani lakho kuza kuba lokutshengisela ngomgqibelo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilithani, umnumzana Thokozani Maya ochasisa ngohlelo lwabo.
Sizabe silombhikisho okutshengisela ngokulahleka njalo lokuthunjwa kwabantu abakwenzakaleyo kudokotela uPeter Mudambayise, ongiyena owenze ukuthi abantu baze bangenele emgwaqweni.
Sizwa kuthiwa ukutshengisela lokhu bekuvele kuqoqiwe umnumzana Magombeyi engakanyamalala.
Yebo, khona bekunjalo, umbhikisho lowo kuvele ukhona usuqoqiwe ngoba besibhikishela amalungelo abantu, le-economy team yaseZimbabwe engahambi kahle okwamanje, besithi siyokhalaza ngakho eZimbabwe emva ngeSaturday mhlaka-21.
Manje baningi yini abazaphatheka ekutshengiseleni lokhu, ngoba kwesinye isikhathi sasizwe abantu besithi hhayi uzokutshengisela kabafuni ukungena.
Ngilethemba mfowethu ukuthi bazoba khona abantu, ngoba into ede siyihlelile okwesikhathi eside vele, le nto besiyiqale before 3 months ago kuyihlela. Ngilethemba lokuthi abantu bazoba khona.
Kahle kahle kuyini elizaba likuphethe kumbe elifuna ukuthi kwaziwe yiziphathamandla zikahulumende?
Sifuna ukuyokhalazela ngokuthi abantu mabekhulunywa ama-rights abantu, mabantu bekhuluma belezikhalo zabo, uhulumende akwazi ukuthi abalalele, hhayi ukuthi aba-ignore mabekhuluma izikhalazo zabo. Njengamanje uhulumende kukhanya ngathi umuntu nomuntu ongathi uphikisana naye akavumelani laye. So yinto esifuna ukuyokhalaza ngayo ukuthi akakasele ukuthi aphendule khona lapho, ukuthi angazamane adisapise abantu ma abantu bezokhalaza.
Lo ngumnumzana Thokozani Maya, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilithani, ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseLondon. Umthethwandaba waphezulu wesule isinqumo sikahulumende esokubhadalisa abantu umthelo wemali eyisilinganiso sokubili ekhulwini, i-2%, ngoba kubikwa wasungulwa ngokungekho emthethweni. Umphathintambo kahulumende obona ngezemali, umnumzana Mthuli Ncube, usungulele umthetho ngenyanga kamfufu ngomnyaka odluleyo ngemva kokugambela umthetho we-Income Tax Act omnyaka ka-2010. Udaba lolu lwakhwezwa emthethwandaba ngumnumzana Mfundo Mlilo olwela amalungelo oluntu, njalo emelwe ngumnumzana Tendai Biti Igqwetha oyisiphathamandla sebandla le-MDC. Umnumzana Bethi uthi uhulumende ngasebenzisa umthetho we-Finance Act ukuthi aphikise isinqumo somthethwandaba, kodwa lanxa engenza lokhu bazimisele ukulwisana lalo mthetho. Ukuze sizwe kunenga lolu daba, sixoxele umnumzana Kucaca Phulu oligqwetha njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC emela inkulumane edalele iParliamente lapho udaba lolu olwacutshungulwa khona.
Ngithanda ukuthi ngimcongratulate, ngimhananisele ubaba uTendai Biti ngokuphumelela endabeni yakhe eCollcourt. Okwenziwa ngesikhathi ubaba uMthuli Ncube eqalisa ukukwenza esebenzisa ukuthiwa yi-statutory instrument kwakungekho emthethweni. Kodwa lokho akusho ukuthi uhulumende kasoze aqhubeke lokhu esithatha ama-2% lawana. Okwakuphikiswana ngakho yikubana bakwenze ngokusemthethweni yini. Siza kuzwisisa ukuthi ubaba uBiti ngomunye wabantu abaseParliament, is a legislator, njalo ngomunye wako waphatha ezefinance. Kwathi-ke eseParliament wathi indlela abayenze ngayo besebenzisa i-statutory instrument ukuthathela abantu ama-2% kwakulingana lokuthi bayataxa abantu. Akula muntu onemvumo yokufaka i-tax engayisiyo ngaphandle kweParliament. So ubaba uMthuli Ncube wayesebenzisa amandla okuba nguminista ukubana athathe imali yakhe. Khona kumele ukubana acele ePhalamende, iPhalamende kube sesuswa yiyo ekwenzayo. So ngaleyo ndlela kutshengisela ukuthi ubaba uBiti wayekhuluma okuyiqiniso nokuthi uhulumende wephula umthetho ngokuthathela abantu imali engayanga kuma representatives abo ukuthi ithathwe kusetshenziswa iParliament.
Uhulumende engasebenzisa ukuthi kwalandela umthetho weFinance Act. Bengakwemukela yini emthethwandaba?
Babe besitsho ukuthi balandela iFinance Act endala. Kodwa phela iFinance Act kayikho ngaphezulu kweConstitution. IConstitution ithi abameli babantu abama-members of Parliament yibo bodwa abalamalungelo okwenza izindaba ze-tax. Njengoba ngingumember of Parliament wenkulumane, ngizakhangela ukuthi abantu benkulumane kulungile yini ukuthi bathathelwe i-2%. Abebhuhera kulungile yini ukuthi sithathele nabantu. Kodwa mana ngitshele abantu enye into eyenzakala, akutsho ukuthi lokhana bazayekela ukukwenza. Ngenxa yokuthi ngemva kwakhona lokhu kule Finance Act number 2 eyapaswa yiParliament, eyayivumela ukuthi baqhubeke bethathela abantu aba-2%. Njalo yayilomugca ovumela ukuthi bathathe bebuyela emuva, okutsho ukuthi ukwephula umthetho lokhwana abakwenzayo bahle bakukhava ngokufaka umthetho we-Finance Act ufakwa yiParliament, uthatha imali ubuyela ngemuva. Kuzaqhubeka lokhu, kodwa okuqakathekileyo ukubana ubaba uBiti utshengisele ukuthi uhulumende, uMinister of Finance, ngumuntu ozimiseleyo ukuthi ephule umthetho ukubana athathele abantu imali.
Lo ngumnumzana kucaca phulu igqwetha njalo isiphathamandla sebandla le-MDC emela inkulumane edalele ePhalamende. Umbiko kwesanda kwamukela uvela ke ngumphathintambo umnumzana Mthuli Ncube uthi uyagcizelela ukukhulunywa umnumzana Phulu ukuthi kubazaqhubeka bethatha imali umthelo lowo. Uthi yena ngesilungu, "The judgment will not affect the collection and levy because the collection of the tax was validated by Parliament under the Finance Act." Ngakho ke lokhu kusho ukuthi akuseyi ukuthi kumiswe lolu hlelo ngesiphangephange, kodwa lizaqhubeka ke lithathwa leyo mali. Kulamaqembu omdlalo wenguqu alichumi lasithupha angene kumncintiswano walonyaka oyinkezo yeTownsend and Butcher wona ozaqala ngempelansonto ezayo. Intathe yezindaba yetheza imidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umncintiswano wenkezo yeTownsend and Butcher ungena kumnyaka wamachumi ayisithupha lambili lonyaka, njalo uhlelo lokuba amaqembu azadlala njani luqhutshwe namhla emini. Lo mncintiswano ngowamaqembu adlala kwisigaba esaziwa ngegama elithi Area Zones, wona ahlanganisela isigaba esilodumo esebulawayo Amateur Football Association kumbe iBAFA ngamafitshane. Yisiphathamandla senhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo webhola lenyawo kwele Zimbabwe eZimbabwe Football Association kumbe iZIFA ngamafitshane, uCharles Chunda yena omele isigaba sama-Area Zones ubonge kakhulu usekelo lwabeTown Zininbucha lona abaqhubekela phambili beluthola ngesikhathi isimo somnotho singekho sihle elizweni.
Ama sponsors atholakali kunzima, but uPete is got the love of football. Our edutile family yakhe ilakho, they've got it to family, even the children support cause yetu le.
Wabe ngumhlonitshwa kulo mkhosi wokuhlela ukuba amaqembu azadlala njani ngu-Alan Mpofu, yena ongumgcini sihlalo wenhlanganiso yezifa Bulawayo Province. Umpofu utshale ihlombe abaqoqi bomncintiswano weTownsend and Butcher ngokwenelisa kwabo ukuthola usekelo oluvela emolini yakoLeon Dees.
It's good ukuthi kwenzakala njalo. You talk to uchairman weBAFA and see ukuthi bona bayenze njani. But also that definitely next year for our cup, there are 1-2 people we've confirmed is support here. The provincial cup here to next year probably will be a season open.
Amaqembu angene kumncintiswano walonyaka ngakuqela elempilo United lona elizadlala lele Unity Village, ele Victory Fellowship lona elizadlala lele Lockhart, ele Hilltop elizadlala lele United FC, ele Arnold Castings elizadlala lele Rebels, ele Matabeleland High City lona elizadlala lele Chronic Nga, ele Willowgate lona elizadlala lele Joker, ele Safeguard lona elizadlala lele Lobels kanye lele Swendelani elizadlala lele Flying Stars. Umncintiswano walonyaka uzaqala ngensonto mhla zingamashumi amabili lambili njalo njalo yonke imidlalo izadlalelwa enkundleni eziphandle kwenkundla yePapa Fields. Kulunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu nansi impumela yemidlalo edlalweni namhla kusigaba seCastlaka Premier Soccer League. Iqembu leCapes United leselihlezi phezu kwengalani yesigaba sePSL ngemva kokunqoba elikwenze leHarare City nge-1 kanya. Limpumela ichiye iqembu leCapes United selilemiklomelwa ngamashumi amane lowodwa. Komunye umdlalo odlalwe namhla iqembu leAda linqotshwe nge-2 kanya liqembu leBulawayo Chiefs. Okuyimpumela ichiye iqembu leChiefs selilemiklomelwe ngamashumi amabili lowodwa kodwa lilokhu lisendaweni yesibili nxa usuka emsileni wengalani. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanjini.
Siyabonga Joseph Njanji, sesemaphethelweni ohlelo lwethu olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.